Gora 2020 nyika yeZimbabwe yakatarisana nedambudziko rakakura. Ngatitangire panyaya yeCOVID-19 takatosangana nedambudziko iroro senyika. Tikaita matambudziko akawanda, vanhu vachifa, vanhu vachirwara, hurumende isina zvikwanisiro zvakakwana kuti irwise dambudziko iri. Tinotarisa futi iro gore rino ZANU-PF yakaenda pakumuka chipembenene kuda kuparadza President Nelson Chamisa neMDC Alliance pavakaita judgment yavo iyaya. Yaitaurawo zvimwe zvavaida kuti vaite. Tinoyeuka kuti urongwa hwavo hwese hwakafamba ipo pacovid ipapa vachiisa masoja kutora muzinda wevanhu, muzinda weMDC Alliance pamoga yeChangere House. Munoziva ndogorezve ravakadzinga macouncillors nemaMPs kusanganisira mameyors edu kumaguta akasarudzwa nevanhu kuti vatungamirire vanhu. Ndogore ratakarasikirwawo nemamwe magamba edu atairwa nawo mumatrenches ataa tinawo. Kupfunyikiswa kwekodzero dzevanhu kunotyisa kuri kuitwa nehurumende. Munozivana muzvare Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri, vana Nesai Maruva vakapambwa vakaenda kwavakaenda vakaitwa zvinorova nevapambi vanozikamwa kunzi ndevasori vehurumende. Zvese zvakaitika munoziva vana Mukoma Hopewell vachisumba izvezvi kutaura kwatiri kuita meya weguta reHarare vaJacob Mafume. Havana kukwanisa kuita Christmas nemhuri yavo, vakavharirwa zvisiri pamutemo vana Alan Moyo. Munozviziva natakudzwa vachipambwa vachirohwa majournalist vachirohwa maloya zvisungwa naTabani Mupofu. Munozviziva igore ranga rakaoma, asi chatinotenda ndechekuti vanhu vakaramba vakamira semusabangwena. Musangano wevanhu, musangano weMDC Alliance uri pamberi kutungamira nyika yeZimbabwe.
Maita vasacho yaregai chipinze vacharumbira. Vacharumbira munoti negore ra2020 uye mashoko ataurwa navasacho yaregai.
Thank you, vachirongwa chamandidana ichi. Ndinoda kuti ndingotenda ZANU-PF naPresident Hage Mnangagwa pagore ra2020. I think this is musangano wedu weZANU-PF takaachivha a lot of things. Ndinoda kutenda Mwari kuti wakatipa mvura. Tatine chirongwa chedu chepfumbudza chatakavambigwa naComrade Parents Shiri chasati akuya kuti zvino zvavatisiya zvichadi. But sezvineivo mvura iri kunovajonga. Kune mvura isingaiti kune maguta aZimbabwe yese asina kurima isimbe. Mvura iri kunaya kwese kwese kumaprovhinsi kwese kuno kuvulawayo kune mvura isingabvi. Saka totenda kuti kuchaita maguta gore rinoteera ra2021. ZANU-PF yakavachivha zvinhu zvakatikoma. Takavachivha peace and stability politically. Tichitarisa zvedu even kushanda kwatirikuita nemamwe mapolitical parties yedu muZimbabwe kunyanya yakanzi MDC Alliance. Kamitiro kavari kuita vana vavasacho vayo kwekweMDC yavachamisa kwokungobhine mablema ndokari kuita kuti vatorerwe vanhu neZANU-PF neMDC as well. Because kana mukaramba muchingobhine mablema vanhu havachadi kuno kuZimbabwe vajonga ndiri kuno. Hakuna vanhu vari kutaura nyaya dzepolitics. Vanhu vari kumanyanya nyaya dzemabhizinesi avo. Vanhu vari kumanyanya nyaya dzokurima. Zvokuswera vachihwiswa kusimbe machamisa hakuno ko handizvioni. Saka I think tiri kuona pakuti pazirava zvichaipo chaipo mukomana kuti chamisa unenge akaluza confidence nevanhu ndo zvandiri kuona kuno. Saka tikuonesi kuti even kuMDCT zvinhu zvavo zvinenge zvine order kudarika zvatiri kuona zvichiitwa kuMDC Alliance. Saka I think ndoona sekuti pakupinda mu2021 opposition yedu yatinge taanayo iri official iri organized inenge ichida kuvandurira upenyu hwevanhu veZimbabwe inenge yatova OMTC iri kutungamirwa nana vaDouglas Machora. Vanhu vanei vane patriotism. Tinozati kana vana chamisa vakapinda kureva kuti vapambe pfumi vanenge vasuka kuzotungamira nyika yeZimbabwe. But currently tiri kuona ini situation yekuti izvozvo kwangu vakurota hazvitambi zvakadii zvakaitika. Tichidzokera kunyaya yedu yeCovid, president vakabatsira upenyu hwevanhu vakawanda.
Vasatwa zvii zvamungataurira vana veZimbabwe zvamunotarisira muna 2021?
2021 igore rinofanira kuti vana veZimbabwe vatore masimba avo ivo pachavo, nekuti vana veZimbabwe ndo vanofanira kuti vadetemine nyika kuti inoenda kupi. Ndo gore ratinofanira kuona nyika yeZimbabwe ichiwanawo rusununguko rwarinofanira kuwana. Tine nyaya dzakawanda dzinofanira kugadziswa muno muZimbabwe.
Vacharumbira 2021 zvii zvamungavimbisa vanhu seZANU-PF?
Isu seZANU-PF 2021 zvava yaenda yasarira muna 2020. Chechipiri ndechekuti mupolitics kune mamwe mapati anozongopedzisira atongoita zvakaita vana nemamwe akazongopera kushayikwa muhistory. Tiri kuona kuti muna 2021 pati yanavachamisana navashacho wayo ichanyura. Acho yatonyura muna 2020. Handifungi kuti pane chimuko chichaitika papati yavo.